Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 11/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanombozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa asi vanonzi vachazoshevedzwa nemapurisa kana vachizodikanwa. Gavana webhanga guru renyika reReserve Bank Dr. John Mangudya vanoudza paramende kuti hurumende iri kubhadhara chikwereti chemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kuAfrexim Bank ichishandisa mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe. Musangano wekudyidzana kwehurumende yeZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission unoenderera mberi makurukota enyika mbiri idzi achisangana nhasi muHarare uko vatungamiri venyika idzi vachitarisirwa kusangana mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vanotarisirwa kusvika munyika nhasi kuzoita musangano mangwana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pekudyidzana kwenyika mbiri idzi kana kuti musangano weZimbabwe South Africa Binational Commission. Uyu musangano ndewechitatu wenyika mbiri idzi kubva patanga kuitwa misangano iyi muna 2015. Mumakore maviri apfuura Zimbabwe neSouth Africa dzanyorerana zvibvumirano zvinosvika 45, naizvozvo musangano uyu uchange uchitarisawo mafambiro akaita zvibvumirano izvi nekuona kuti zvingasimbiswa sei. Makurukota enyika mbiri idzi asangana nhasi uye achasangana zvakare mangwana nevatungamiri venyika mbiri idzi. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano wanhasi, tanonoka hwande weStudio 7 abata mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare.
Musangano uri kuitwa pakati peZimbabwe neSouth Africa watanga nhasi kuseni, saka maministers anga achimita kubva kuseni kusvika masikati ano.
Chii chinotarisirwa kuitika?
Kuru venyika yeSouth Africa vaSiri Ramaphosa vari kutarisirwa kusvika muno masikati ano. Musangano wavo wevakuru venyika zvakabatanidzana navapurezidendi vedu Comrade Mnangagwa uchatanga mangwana kuseni.
Zvimwe zvinotarisirwa kukurukurwa zvakaita sezvipi?
Vari kuda kuongorora kuti vava pachinhano chipi pakufambisa zvibvumirano zvakavakanga vaita makore maviri akapfuura. Saka nguva iyi yemakore maviri vanenge vachifanirwa kuenda pasi vachinoona kuti zvavawirirana izvozvo zvavakabvumirana izvo zvinoitwa. Kune zvibvumirano zvakawandisa zvingadarike kuita 45 zvanga zviripo, zvinokavha maareas akawanda, maareas eekonomi, maareas ehealth, maareas einfrastructure, maareas eenergy.
Pambokurukurwawo here nyaya yokufamba kwavanhu pakati penyika mbiri idzi?
Zvirongwa zvekuti kushanyirana kunge kusinganesi pamaboda panga pane urongwa hwavaruda kugadzira nyaya iyo inonzi wasoboda post, kuitira kuti vanhu vanofamba vachiita kuzono kubuda munyika dzedu vamwe vachipindawo kumberi kweZimbabwe zvitoroko kunana Zambia, DRC, Malawi zvakangodaro vange vachikwanisa kubatwa zvakanaka kupurasi kuti mapepa avo agadiriswe nenguva shoma shoma ndozvo zvimwe zvingazvitariswa zvino zvakawanda zvikuru
kusvika pari zvino chii chabvumiramwa pakati penyika mbiridzi
handingagoni kuti ndidome iye zvino kuti chichawiriranwa because mapato maviri kana kuti nyika mbiridzi dzaakuongorora mugwaro rabuda muongwaro wemamusangano wakaitika
vanga vari mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vagideon gapare vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7 gavhuna webhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe dr john mangudya vanoti bhanga renyika riri kubhadhara chikwerete charakatora kuafrican export and import bank chemari inoita $641 million richishandisa mari ichawanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe mukati memakore mashanu anotevera mutoro wedu wenhau godin mangudya anotipa nyaya inotevera
vamangudya vaudza makomiti eparamende anoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende epublic accounts neemari nebudget kuti nyika inowana mari inosvika mamiriyoni 10 emadhora kana kudarika kubva mukutengwa kwegoridhe mwedzi wega wega uye mamiriyoni 5 emadhora ndiyo chete inoshandiswa kubhadhara chikwereti ichi pamwedzi wega wega asi sachigaro wekomiti yepublic accounts vatendai biti vaudza vamangudya kuti zviri kuitwa nerbz zviri kunze kwemutemo uye paramende ndiyo inofanira kuvapa mvumo yekuita izvi.
Don't you have to come to the owners of the money, who are parliament, the controllers of the consolidated revenue fund, and say, that way, tuda kutora mari yenyu iyo in future. So the legalism and parliament approval.
Asi vamangudya vati vanobvumidzwa nemutemo wereserve bank act kukwereta nekuita zvese zvinoita kuti nyika ikwanise kufambira mberi vamangudya vati nyika ine dambudziko guru rekushayikwa kwemari yekunze ndosaka vari kukwereta kunze kuti vakwanise kutenga zvinhu zvakaita semafuta emotikari magetsi nezvimwe vamangudya vati vanoshamisika chose kuti nhengo dzeparamende dzinganetsike nekuti sei vari kukwereta kunze asi idzo dzichiziva kuti zimbabwe iri pasi pezvirango zveupfumi uye zvino netsa kuti wane mari yekunze zvinoita dzimwe nyika.
The first one is Zidera. Zidera says no one should give Zimbabwe Development Finance, IMF, World Bank and ADB. That's Zidera. The other one is choke the financing. Two, there's OFAC, which says that the transactions from Zimbabwe should be scrutinized for compliance risk. And three, AGOA, that don't give the market access.
Nhengo dzeparamende dzaratidza kusafara nekuti veruzhinji havasi kuwana mari yekunze kubva zvakatanga kutengeswa mari iyi mumabhanga masvondo matatu apfuura vamangudya vati vane umbo hunoratidza kuti pari kutengeswa mamiriyoni 12 emadhora pasvondo rega rega vatione kuti mari iyi shoma handi munhu wese anokwanisa kutenga mari iyi mubhanga asi vaye vanoita zvinhu zvinonzi zvakakosha zvichakadai vamangudya vazivisawo kuti varimi efodya vachapiwa chimwe chikamu chemari yavo nemari yekunze pachishandiswa mitengo yeinderbank rate iyo inoti dhora rimwe rekuamerica rinobudisa madhora maviri nechidimbu emaRTGS dollars izvi hazvina kufadza nhengo dzeparamende idzo dzati dzinoona sekuti uku kubira varimi sezvo pamukoto dhora rekuamerica richibudisa madhora mana ARTGS. Mumwe asina kufara nenyaya iyi mumiri weguru weSouth National Assembly vaPatrick Dutiro weZANUPF vati varimi vari kuchema-chema nenyaya iyi.
Vari kutaura ivo kuti muna October imomeyamuya when things go haywire isusu tinenge tisisina kana sendi mubhengi zvakadii kuti tichengete mari iyoyi kwegore mari yatenge tinayo mwaka inostabiliza kuitira kuti supply yeforeign currency inenge iri even from January to December pane kuti tichitengesa fodya our foreign currency exchange rate is at its lowest tapedza isusu kunzi mari yenyu muakaunti hamusisina takuda kufanira kunge tichitenga zvibatiri zvokushandisa kumaminda the exchange rate was 5-6 upwards
vamangudya vati vanoona sekuti panovhurwa misika yefodya svondo rinouya zvinenge zvashanduka uye vachataura nevarimi kuti vagadzirise nyaya iyi
tazvinzwa tichataura nemasomers nhasi masikati on that issue we represent them in a meeting them
zvichakadai vamangudya vazivisa kuti kunyange hazvo kushaya simba kwemari yemuzimbabwe kuchidarika zvikamu makumi mashanu nechidimbu kubva muzana pari zvino vanovimba kuti zvinhu zvichange zvave nani mukupera kwegore ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudya
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muEthiopia uye chichishanda nevamwe vakarasikirwa neupenyu munjodzi yendege Ethiopian Airways nezuro muzvare Sandra Nyaira vanoti njodzi iyi yatora nyanzvi zhinji dzichanetsa kutsiva. Muzvare Nyaira vanoti pavasvika kubasa nhasi vashandi vese vanga vari mukuchema nekurangarira vafi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica pamwe nepasi rose mukuchema vanhu vakashaya mutsaona yendege ava. Vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe vakafa mutsaona iyi yekudonha kwendege Ethiopian Airways yerudzi rweBoeing 737 iyo yainge ichienda kuKenya kuNairobi. Pari zvino panonzi hapana chizvarwa cheZimbabwe chatichazivikanwa kana chaive chiri mune vakashaya ava. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Nyaira kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ndinotenda Marvelous nenguva yamandipa yekuti ndikwanise kutaurawo pamusoro pezviri kuitika kuno kuEthiopia kuburikidza nendege yakadonha Ethiopian Airlines nezuro. Vanhu vese nhasi kubvira nezuro zvanga zvakavabata zvakanyanya zvekuti nhasi kumabasa hakuna kushandwa kwakanyanya. Tatanga kusvika kubasa kukaitwa iya inonzi lowering yeflegi kudzikisa flegi mureza kuchema vamwe vedu vakafa. Iko zvino takuzwa kuti tane 25 vanoshandira United Nations vakashaya nevaviri vanga vari kuedza kunopinda musangano weAfrican Union asi vasingashandira African Union vakashayawo. Kasiri kurwadza nhasi munhu wese angangori munguva yekuchema kuchema shamwari dzedu dzakashaya dzimwe dzatinoziva dzepedyo pedyo dzimwewo dzatisingazivi asi vanga vari kumaUnited Nations agencies akasiyana siyana. Vatanga tinyanya kuziva kune vanoshandira WFP kune shamwari dzedu dzakati wandei dzakashayika mutsaona iyoyo yendege.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichibatwa mudambudziko iri here zvamunoziva?
Kuchema imomo nekumwe kufara kwatinako kwakanyanya kwatakatiwa naMwari kwatanga tisingafungiri nekuti nemumwe wedu watinoshanda naye anomufarirai munatsirei chataurwa anoshandawo kuWFP aifanira kunge akakwira ndege iyoyo nezuro asi akadya nevamwe vake nemusi wechishanu manheru vaanoshanda navo vachibva vamutaurira kuti nhaifari uri kuda kuendirei kumusangano mangwanani ngwanani akadaro esandi wadi kumbomira ozokwira ndege yekumasikati haana kuita nazvo abva achinja ndege yake yaanga achakwira zvokuti dai anga akakwira mundege imomo tingadai takarasirwa nechizvarwa chekuZimbabwe. Uyezve isati ichisvika ndege ichibva kusouth Africa yaiva nechimwe chechizvarwa cheZimbabwe vanonzi vamawana vanoshandawo mune vakasvika nendege iyoyo yakazopfuurira ichienda kuKenya. Saka tine kufarawo kuti hapana chizvarwa cheZimbabwe chakavanika chichipinda mukati mendege iyi kwete nekuti tinofarira kuti vamwe dzinyika vashayi asi zvimwe zvakangotipo kutenda kuti Mwari variko kana vachimungu vamwewe nebasa ravanenge vainaro zvakada kuti iite vanodini vanokusevha semasegera vakaita farirai tikuzwa kurwadzikana chaizvo pamusoro pevanhu vakarasikirwa neupenyu uye tikuchemawo nemhuri dzavo tikuvarangarira neminamato yedu.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinoshandira muEthiopia muzvare Sandra Nyaira vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muAddis Ababa muEthiopia. Mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vambozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa asi vanonzi mapurisa ati achazovashevedza kana achizovada. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vaMafume vati mushure mekunzwa runyerekupe rwekuti vari kutsvagwa nemapurisa vanga vaenda kunozvipira voga asi mapurisa haana mhosva yaavapomera uye vanoti mapurisa atachavadana kana paine zvipomerwa kwavari.
Saka ivo vati aiwa pari zvino hapana nyaya, kana pazoita nyaya vanogona kuzotifonera ndanga ndine magweta angu vapulu navabhatasara tonderai bhatasara.
VaMafume vanoti vazvipira kumapurisa mushure mekunge vamwe vanhu vakaenda kubasa kwemudzimai wavo vakanorova vashandi veko.
Ndikataura kuti ndakaona manyora mumagwaro mukaunza vamwe vanhu vakauya kuzorova vashandi vemudzimai wangu kubasa kwaanobata ari, makauya ikoko maloya akauya kuno akaudzwa kunzi pane vari kunditsvaka. Saka ndandauya kuzonzwa kuti nyaya yacho yandiri kutsvakwa inyaya iri kufefeterwa ndiyei uye imhaka yei.
Munyori mubato iri vaDouglas Monzora vanoti mapurisa ari kuda kungotyichidzira nhengo dzebato ravo chete.
Njiwo zvagara zvichiita ZANU PF iri kuda kusunga vatungamiri vedu senzira yokutyisidzira bato reMDC kuti risataure zvakaipa zviri kuitika munyika muno. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo nekutambudzika, asi vari kusunga vanhu kuitira kuti MDC isasimudza musoro.
Nhengo dzebato reMDC kusanganisira vatungamiriri pamwe nenhengo dzeparamende vari kusungwa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mukuratidzira kwakaitika munandira gore rino kwakakokerwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions. Asi hurumende iri kupomera bato rinopikisa iri pamwe nemasangano akazvimiririra mhosva yekuda kupidugura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuitawo kuti vatungamiriri vemasangano akazvimirira vasungwe uye kutyichidzirwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm. Musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAlgeria vaAbdelaziz Bouteflika vakasvika muAlgeria nezuro vachidzoka kumusha murwendo runonzi nehurumende. Vangarwirwa kungonotariswa nezveutano hwavo kuGeneva kuSwitzerland svondo rapera. Muzinda weWhite House nhasi waparura urongwa hwemari inodarika $4 trillion ichashandiswa nehurumende yeAmerica muna 2020. Chikumbiro chinosanganisira imwe mari inoita $8.6 billion iri kudiwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vavake mudhuri kumuganhu weAmerica neMexico senzira yekuvharira vanopinda munyika yavo zvisina mvumo. Madzimai ari kukurudzirwa kuti ayamuse vana vavo zvizere kwegore nemwedzi mitanhatu kuti vasaita munyawiri kana kuti allergies. Nyanzvi dzezveutano dzinoti kana mwana akasayamwa zvakazara anokwanisawo kuzoita chirwere chekuzarirwa kana kuti asthma, icho chinokwanisawo kuuraya munhu kana akasawana rubatsiro nekukurumidza. Mutoro wedu enhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chirimpanyanga vanoti munyawiri neasthma zvinonyanya kubata vanhu panguva inochinja mwaka kubva muzhizha kuenda muchando kana kuti kubva muchando kuenda muchirimo. Dr. Chirimpanyanga vanoti zvezvirwere izvi zviri kuwandisa zvikuru zvokuti vanokwanisa kuona vanhu vanosvika kumakumi maviri vanenge vaine chimwe chezvirwere izvi pamwedzi wega wega. Chiremba ava vanotsanangura kuti sei zvakanaka kuyamwisa vana kwenguva yakareba.
Chimwe chinokonzeresa asthma tinoona kuti vana vacheche vanorega kuyamwisa zvizere isinoencourage kuti mwana ngayamwe for at least 18 months to 2 years. Kana mwana akasayamwa zvakakwana marisk ekuita maallergy conditions vana asthma vana hay fever naiwo maskin rash anokonzera neallergy anowedzera.
Dr. Chiripanyanga vanoti munyawiri unovava paganda remunhu pachita tumapundu tunopararira muhuro neseri kwemabhini pamaoko.
Good example yemaallergic skin condition muchirungu tinoiti eczema. Nokuita rash kazhinji kana iri eczema, rash inoita mune atinoti maflexor surfaces muma elbows paunogonya ndopanoafektika nemarashes wayo.
Vanoendera mberi vachiti kazhinji kudikitira uko kunokonzerwa nekupisa kwezuva zvikuru pamwaka uno kunokonzerawo kuti munhu aite munyawiri. Chiremba ava vanopa muenzaniso yezvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kudzivirira kuvaviwa nemunyawiri.
Dzivirirai kusangana nezvinokonzeresa. Kana chikonzereswa pamwe nemahuswa, musaende pane mahuswa. Kana ichikonzeswa nechando, munopfeka zvinodziya nguva yechando kuti musadi musaite maallergic rash.
Vanotsanangura kuti vanhu vanoita munyawiri vanokwanisawo zvakare kuzorwara nechirwere chokuzarirwa chinonzi asthma.
Kazhinji vanorwara nechirwere ichocho unoona kuti mumhuri mavo baba vacho vaiva nechirwere ichocho, amai vacho vaiva nechirwere, kana kuti imwe sibling, hanzvadzi, mukoma, munin'ina ane chirwere cheasthma. Kana paita dzihama dzine chirwere cheasthma, zvinoreva kuti mumhuri imomo mune chirwere cheasthma chiri kufamba.
Dr. Chiripanyanga avo vanoshanda pazvinoe medical mall vanoti chirwere cheasthma chinouraya nokuti chinozvimbisa nzira dzinofambisa mweya kuenda kumapapu nekumoyo, munhu obva atadza kufema.
Asthma inouraya chaitika njekuti pakaita allergic reaction yaritaurayo, nzira dzinofambisa mweya matrachea dzinoblock.
Studio 7 yakakwanisa kutaura naamai Idai Charakupa vanogara kuWestgate muHarare, avo vanoti kuyamwisa vana kwemwedzi iyo iri kutaurwa naDr. Chiripanyanga chinhu chisingabudiriri zvikuru kune vaemadzimai vanofamba nemakombi kuenda kumabasa.
Ndifunga kuti zvinhu zviri zvinokwanisika kuti zvini tikwanise kubreastfeed havana for that long tichienda kubasa, nokuti maternity leave tongopewa 3 months and after that unenge watodzokera pabasa full time. Kuti time yekuzobreastfeed hachona, it's probably just after a week or sometimes never, because patongodzokera kubasa mwana atovachi pabhodhoro. Saka zvinhu zvichi zvinonetsa, vana vacho tongokwara nemaasthma.
Tsvagurudzo yakaitwawo nesangano reWorld Health Organization yakaburutsa gwaro mugore ra2014 iro rakataura kuti chirwere cheasthma ndicho chimwe chezvirwere makumi maviri zvinokonzera kufa kwevanhu muZimbabwe. Sangano iri rinoti vanhu vose vanoita munyawiri kana vaiva nevabereki kana hama dzine chirwere cheasthma vanokwanisa kuzorwarawo nezvirwere izvi. Asi sekuru Prince Mutandi Sibanda, avo vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZimbabwe Traditional Healers Association ZINATA, vanoti munyawiri neasthma zvirwere zvinokwanisa kurapika zvichipera zvachose pachishandiswa mishonga yechivanhu. Sekuru Sibanda havana kuda kudoma mishonga yavanoshandisa pakurapa zvirwere izvi, vachiti kuita izvi kunofumura mishonga yavo yakazoshaya basa. Asi vatsinhira mashoko aDr. Chiripanyanga ekuti chirwere cheasthma chinogona kuuraya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerem Dzamira.
Munhau dzemitambo, murayiridzi wechikwata chenhabvu cheDynamos Lloyd Chigove anoti haasati apedza kuvaka chikwata chake chemwaka uno, kunyange hazvo Dimbare yakarova maGreen Machine eCapes United 2-0 mumutambo wecharity challenge cup wakatambwa muHarare neZuro. Ngatinzwei kuna Michael Kariati.
Dynamos yakarova Capes United 2-0 mumutambo wecharity challenge cup uyu ndokutambidzwa mukombe nemari inoita iyo zuru makumi maviri zvemadhora. Asi murayiridzi wayo Lloyd Chigove haana kugutsikana. Chigove ano chikwata cheDimbare chakaonekwa nezuro hachisati chapedza kuvakwa, achipedzera iye kuti veruzhinji vachaona Dynamos yakasimba uye yakasiyana zvikuru neyavakaona mwaka wapera.
Titarisa ndinoti tawana pekutangira pakanaka tichienda mberi. Asi basa haro richiripo rinofanira kuitwa, pane zvakawanda zvichiruda kugadziriswa.
Chigove anoti panotanga mitambo yeleague Dimbare inenge yagadzirira zvakasimba kunyanya vatambi vatsva.
Sevanhu vachiri pakati pegadziriro yekuti mwaka webhora utange, zvinongori zvakanaka kuti tinge tavapa vave ne moyo wekuziva kuti vanokwanisa kukunda. Saka zvinovapa futi tarisiro yekuti vachakunda. Saka ndinovimba vanokwanisa kuti patinotanga vanenge vachindi vane simba ravarakidza nasi.
Zvibodzwa zvanezuro zvakabva kuna Edward Sadumba naNgandu Mangala zvakaona Dynamos ichikunda mumutambo uyu uyewo wakaunganidza chaunga chinotyisa munhandare yeNational Sports Stadium. Sadumba uyo akatamba kuLibya nekuSudan ari kufara zvikuru nematambiro akaita nezuro achitiye nabvu pasi rese hainei nemakore.
Wakazvibata mwiri wako unotamba like ezvinezvi ndane 35 years asi ndichiri kutamba ndichiri fit, saka makore haana basa pakutamba.
Makundano ekasu laga Premier Soccer League ari kutanga musi wa30 kurume apo Dynamos iri kusangana nemushowani Stars. Tisati tasvika ipapo, veruzhinji vachange vaona chikwata chenyika chemaWarriors chichisangana neCongo Brazzaville mumutambo we-2019 Africa Cup of Nations muNational Sports Stadium zvekare musi wa24 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombo kupai kambo Jesu Kristo kanoe katsva kubva kuchikwata cheMarimba aJehovha. Jesu Kristo kataridza mukunyaradzana nevakashaya mutsaona yendege Ethiopian Airways kachibva kuchikwata cheMarimba aJehovha. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vanombozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti vari kutsvagwa. Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vanoudza paramende kuti hurumende iri kubhadhara chikwereti chemamiriyoni $600,000 emadhora kuAfrexim Bank ichishandisa mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe. Musangano wekudyidzana kwehurumende yeZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission unoenderera mberi pachitarisirwa kusangana kwevatungamiri mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.